Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 3 Mbudzi 2023. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi. Muzinda weAmerica muHarare unoti uri kushushikana zvikuru pamusoro pevanhu vemapato anopikisa vari kuramba vachigutwa nekurohwa. SADC ichaita musangano wayo mukuru muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inokurudzira vatori venhau vemuZimbabwe kuti varambe vakashinga mukuita basa ravo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuWashington DC kustudio 7. Hurumende yeAmerica inoti iri kushushikana zvikuru pamusoro pekumbunyikidzwa kwevatsigiri vemapato anopikisa vachiti uku kutyora kodzero dzevanhu nekushaya hanya nerusununguko rwevanhu. Muzinda weAmerica muHarare wakabudisa mashoko awa nezuro zvichitevera kupambwa kwakaitwa imwe nhengo yechidiki yebato reCCC varizve nhengo yeparamende vatakudzwa ngadzivore. Izvi zviri kuramba zvichiitika kunyange hazvo sarudzo dzakaitwa dzikapfuura. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaDoug Coltart vakaratidzira vari vega nemusi wechitatu mushure mekupambwa kwavagadziwore. Mukuziya nezvenyaya iyi, Evans Zininga abata vakafanira kubata chigaro chemukuru weZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde.
Tiri kushushikana nekuramba tichiona vanhu vachipambwa. Tiri kutoshaya kuti chiriko chiri kukonzera izvozvi. Sarudzo dzakaitwa vakahwina vakadzikirewa. Chokwadi takangoona maparamendari achitotorerwa iniwo president vachitorerwa ini and vazhinji vaitova munhu vava kutotarira zvemberi vava kutarisa kuti takazvichapamba sei. Hongu tiri kuona sadhakini makute asi zvekuti vanhu vacharamba vachitapwa, vanhu vacharamba vachitorwa, vanhu vacharamba vachishungurudzwa. Zvinhu zvatiri kutoshaya kuti zviri kubva nekupi. Zvinhu zvofanira kuti zvipere, zvinhu zvisingabviwo mhiko.
Chinozoita kuti zvirambe zvichidai munyika semusina mutemo chii? Hapana zvingaitwa here kuti zvipere izvi?
Zvinofanira kuti zviitwe zviripo. Nyaya iripo ndeyepolitical goodwill, yekuti avo vanhu vane masimba ndivo vanogona kuisa vanhu ava kuti vaite zvavari kuita. Mifananidzo iyo yakaenda mumapepa esocial media iri kuratidza kuti vanhu ava vatori, iri kuratidza kuti vanhu ava nhanonzvana hurumende. Saka vari kuzviita vaine mvumo yehurumende. Saka hurumende ndiyatokonako nekuti havarege izvozvo, nekuti kazhinji kacho hurumende inoti hapana yatinoziva. Zvino kana mapesa avo obuda oonekwa jekerere ozivinikanawo ndavana dziki zvakati kungoita kuti tione kuti hurumende haine izvekuita navo.
Ivo vebato reCCC vari kuti vakamhanhara kumapurisa nezuro. Mapurisawo tichitaura navo vari kuti havana chavakawana chakamhanharwa nezvenyaya iyoyi. Zvinhu zvakadai zvingade kumirirwa kuti patange panzi pamhanharwa here kuti mapurisa atore matanho?
Handizivi kuti ivo vari kugara munyika ipi, nekuti ivo vanenge vakagara kuposition vakamirira kuti vataura ripoti. Asi nyaya iyi yakazara kumasaisai kupa payakatumirwa achiti pane vanhu vari kundimhanyisa. Ivo vangaozoprotesta munhu aurayiwa here? Mapurisa havasi kukupa here? Kuno zvakaitika fananidzo yaka akarara achiratidza kutambudzika, achiratidza kuti avo ipo kana munhu aita chitemo umbeke taitwa ichochi ngavabude vaende vanomuisa kuti chakaitika. Sepo vanokamba vachiti tichazoona uyo.
akafanira bata chigaro chemukuru wesangano reZimbabwe Human Rights NGO Forum vaWilbert Mandinde vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichakadaro mutauriri webato rinopikisa reCCC vaPromise Mukwananzi vanoti hurumende nemapurisa havasi kutaura chokwadi pamusoro pezviri kuitika.
Nick Mangwana anogota raka mirira mapurisa akamira sani. Nick Mangwana hasi mutauriri wemapurisa. Gaabo mira zvekumapurisa ngaite zvekuhurumende kwaano kwanova ndiko kwaanotaurira. Zviri kuitwa izvi ndezvanopfesa zvina kudaka. Mukomana ari kurwadziwa zvisingaiti, ari kurwadziwa ari muchipatara. Akabayiwa mafira mberi nematororo ezanupf.
Tataurawo neve zanupf tichivaudza kuti vari kufungirwawo kuti vane ruoko munyaya idzi, asi vari kuramba vachitiwa havana chavanoziva.
Sisu sebato ticharamba takashinga takamira tibuditsa pachena maitikiro ari kuitwa zvinhu, tichiratidza vanhu kuti mhondi ndiva nani, mabhinya ndiva nani, vanhu venyika vazive. Dai mapurisa akanga achida kuita basa ravo nemazvo vaidei vakabatwa vanavo, asi manzwiro atiri kuita kunonzi ivo ivava vakabhinya takudzwa atori mapurisa vanotoshandira paHarare Central Police Station. Saka tine dambudziko nofanira kuti rigadzisiwe, dambudziko rekuti mapurisa anofanira kunge achichengetedza vanhu nekuchengetedza mutemo. Mukati mavo mune zvipoka zvevanhu zviri kuitwa unhubu zvokufamba uchibhinya vanhu zvikuvadza vanhu. Saka tine dambudziko nofanira kuti rigadziriswe senyika.
Zvoitwa sei kuti nyaya idzi dzipere?
Tinoramba tichikurudzira kuti mapurisa enyika ngaaite basa ravo semurayo uripo papolice act unovarambira kuti vanofanira kushanda sei, vachienda kupi, vachibatsira vanhu, vachidzivirira vanhu, vachichengetedza mutemo wenyika.
Mutauriri webato reCCC vaPromise Mukwananzi. Evans abatawo mukuru anoona nezvekufamba kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira kuti pinzwewo maonero avo.
Vakuru vedu opposition vanofanira kuziva kuti nhau dzezimhosva hadzitongegwi pasocial media. Kana chiri chokwadi kuti vangadzorwe vari kuti vakatorwa zvisiri pamutemo, ngakungoitwa kapolice report inoonekwa nejekerere rose. Mapurisa onzi ngaateerere nyaya, nyaya yotevererwa yotariswa.
Tichitaura neveCCC vari kukunongedzeraiwo munwe vachiti ndimi muri kutuma vanhu kuzopamba vanhu vebato ravo.
Isu sebato reZANU-PF ndinogara nichitaura kuti hatifambi nekuteerana namakuwa nenhau dzisina humboo, nhau dzisina zadzikiso. Kana chiri chokwadi kuti ivo vari kuti vakatogwa, ngavaende kumapurisa vandomhangara. Kana vasina kumhangara kumapurisa, saka vanoda kuti nyaya yacho igogadziriswa kupi? Isu seZANU-PF tinofamba nomutemo, uyezve idzi inyaya hakasi kekutanga pachibuda nyaya yakaita soiyi yekuti kunonzi ningatogwa, zvozobuda pamberi kuti kwaiva kungogadzira zvemafirimu. Saka isu kana tichiona munhu achibuda achiti akatogwa orega kundomhangara, tinenge tangoti mafirimu futi atanga kugadzikwa.
Saka ini sebato muri kuitawo sei nechimiro chave munyika ichi?
Isusu hatisi kunyanyisa siso redu nesimba redu pazviro. Isusu tiri pakuvaka nyika yeZimbabwe kuti vana veZimbabwe vawane pundutso, vawane ramangwana rakanaka. Izvi tikazviteedzera izvi tinokoshewa chatakavhoteregwa navanhu. Saka seZANU-PF tikuramba takatarisa gwara rava Munangagwa rekuti tisumudzire nyika yedu zvoga.
Vanoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reZANU-PF vaFarai Marapira vari parunhare naEvans Zvininga weStudio 7. Musangano wevatungamiri venyika dzemusadhak wakatadza kuitwa padandemutande nemusi wechipiri chapfuura uchaitwa mangwana mugovera muAngola. Musangano uyu uchatungamirwa nasachigaro vesangano iri vari mutungamiri weAngola vaJoao Lourenco, uye uchange uchikurukura mamiriro akaita zvinhu muZimbabwe. Nyanzvi mune zvematongero enyika Dr. Edima Hembe vanoti vanhu vachange vakamirira kuona kana SADC ichikwanisa kubvumirana negwaro rakanyorwa nenhumwa dzaro dzayakatuma kunoona sarudzo dzichiitwa muZimbabwe, vachiti kubvumirana kana kusabvumirana nezviri mugwaro iri zvinongosiya SADC iri pakaoma.
Pechasvika mudariro, SADC inenge yakatarisirwa pakuita zvinhu zviviri. Chokutanga kuti ino kwanisa here kubvumirana ne SADC Election Observer Mission Report yakanyorwa na vamumba ya kuti zvinoindirana here kuzvokuti Zimbabwe haina kuita sarudzo zvakanaka kana yangu daro SADC kuti yabvumirane ne report iyoyo zvinga zvakureva kuti resolution yavachaita kana zvibvumirana chavachaita chishange chava kuzvokuti sekuti sarudzo hazvina kuita zvakanaka zvinga zvava kuti vanhu vetwa here kupeta mubatanidzwa hurumende kana kuti kwetwa National Transition Authority kana kuti kwetwa election manual asi maonero angu hangu handifungi kuti SADC ichaita izvozvo cheingangoita ikawirirana nereport iyoyo kuti maelection haandiko zvakanaka cheingatoita chakatokosha kuti vanhu vezimbabwe garai pasi muwirirana ndozvendingangoona zvinoitika zvinogona kuitika zvekuti number 2 SADC inogona kusawirirana ne report iroro zvazvo kuti inoti yes takazviona zvedu asi ha zvinoitika vara maposa vanenge vakambotaura vari mutaurirewo kuti zvinoitika kuti hapana election isina dambudziko kwese kwese kunongoita madambudziko sazvinoronga zvakureva kuti SADC haizo gamushiri report sezvariri
Dr. Mahembe iyo SADC tikatarisa norondo yayo kubva payakaumbwa pane payakambomirawo here ichikakavadzana neimwe nhengo yeSADC ichiti wakanganisa pane payakambobudawo pachena ichitaura zvinhu zvakaita saizvozvo here zvinoita kuti titarisire kuti kuda pamwe inogona kutsiurawo Zimbabwe ikataura kuti Zimbabwe iite zvinhu nenzira iri nani kupfuura zvayakaita
SADC mazivire edu chaiwo uchitarisa vamiri nokutaura zvazvokuti pane umwe akanganisa umwewo akanganisa kuda vanoita iyaya yaita yainzirava mumbeki quiet diplomacy kana kuti vanongoti tinongotaurirana takavharirana madoo asi takanyanya yekukoshera vanhu veSADC chinonzwa kuti vachitaura chaivo inyaya yekuti sovereignty kureva kuti tidi dzimwe nyika dzinopinda mune kutongwa kwedzimwe nyika kuzoita inogona kutaurwa zvinzi it's a gentleman's club tinogona kutozviona kuti zvinoitika izvozvo sokuti hakuna zvatinomboona member state yeSADC ichiudza another member state kuti zvawaita zvakashata saka vanenge vanochengetedzana vanoprotectana vanhu vacho asi tisambokanganwazve kuti Zimbabwe yagara ichikuita maelections SADC ichingouya ichingoti they are free and fair free and fair free and fair zvakazoitika muna 2023 ndo zvokutanga SADC ichiti maone edu hatisi kuona sokuti maelections akaitwa zviri zvinoenderana neconstitution yeZimbabwe zvinoenderana neelectoral act uyezve hazvisi kutopindirana neSADC guidelines ichiita maelections saka ipapo ndopanoita kuti tiite sokuti fungidzira kuti kuda SADC yazvosvikawo panguva yekuona kuti pane zvinhu zvakashata zviri kuitwa muZimbabwe zvingaenderani neconstitution yacho
avo vange vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika Dr. Edi Mahembe vari parunhare kuSouth Africa neStudio 7 imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inoti upenyu hwevatori venhau hunofanirwa kukosheswa kupfuura zviri kuitika iko zvino vanodzidzisa zvekutapa nhau paIndiana University of Pennsylvania muzvinafundo Stan Mukasa vanoti vatori venhau vanofanirwa kukosheswa munyika dzose vachikurudzira vatori venhau muZimbabwe kuti varambe vakasimba mukuita basa ravo izvi zvinotevera kucherechedzwa nezuro kwezuva reInternational Day to End Impunity for Crimes Against Journalists
izuva guru chaizvo ngekuti rinotirangarisa vatori venhau ndivo vanotipa ruzivo rwezviri kuitika munyika dzese dzepasi panapa saka izuva ratinogara tichirangarira kuti wanhawa vanotapa nhau kunyanya vanotapa nhau kunyika kuri kurwiwa nevanotapa nhau kunyika dzine vatungamiri vasina hanya nemararamiro evanhu vanogara vari munjodzi nguva dzese zuva nezuva pane mutapi wenhau anourayiwa anoshungurudzwa kana kaniswa mujeri saka ibasa inofaili wachazo zinotendu wachazo ni wanu asi ibasa rinochisa ngekuti upenyu wako hauzi kuti rechama ngwana uchamuka uri mpenyu here kauti uchamuka uri mujeri here hauziwe ba saka tichirangarira zuwa iroro kufunga wanawa wanerushingo wakadaro wanenda kunzvimbo dzine njodzi asi wakazvimirira kutapa nhau kuti tese tizive kuti chii chirikuitika munyika
chinoita kuti vatapi venhau vashungurudzwe kana kuurawa kana kurohwa kumbunyikidzwa zvese izvi chinoita kuti zvese izvi zviitwe kwevatori venhau chii profesa
ndechekuti wamwe wanhau wadika zvinonyorwa nevatapi venhau kana uri mutungamiri zvakaita sekuzimbabwe zviya unoshungurudza wanuka muzimbabwe haudi kuti kunyorwe kuti uri kushungurudza wanhu saka watapi wenhau muzimbabwe nhau vari munjodzi dzakadaro kunyanya vanosenzesa vanoshandira mapepa nhau aya akazvimirira oga kuzotiwo kuitwa hondoko warwi muhonde imomo hawadiba kuti watapiwo nhau wanyore zvechokwadi saka zvichinzi panoitwa hondo mufi wekutanga ichokwadi wechipiri tati wenhau ndo zvinokonzera izvozvo
kana takatarisa uwandu hwavo nebasa ravanoita tingati rutsigiro runopiwa vatapi venhau nehurumende dzepasi panapa rutsigiro hwakakwana here
kwete kungadai kuri kuAfrica kungadai kuri kuEurope kungadai kuri kuAmerica rutsigiro harukwane ba bato reUnited Nations rakaedza gore negore kuti edzai nyika dzese dzepasi dziedze padzinokwanisa kuchengetedza upenyu hwevatapi venhau asi hazviitike ba even kune mirawo inonzi inochengetedza mararamiro evatapi venhau mirawo yacho haiteerwi nguva dzese kuAfrica kune chibvumirano chakaitwa kare kare chekuti watapi venhau wapuhwe mararamiro wapuhwe rusununguro rokutapa nhau asi chibvumirano chacho hapana anochiteerera saka tichiona kwese kunyanya kuzimbabwe kuya watapi venhau wakazvimirira wanopinda mukushungurudzwa nguva dzese
mataura pamusoro pezimbabwe munotii kuvatapi venhau vekuzimbabwe vari muzimbabwe nevanoshandira kunze
mashoko anoenda kuvatapi venhau wekuzimbabwe wemapepa nhau akazvimirira ega ngeyekuti wakatora basa iri ndinodaira kuti waiziwa kana kuti waakuziva zvekuti ibasa rine njodzi kutaura kuti ndezvekuti ikashinga
muzvinafundo Sani Mukasa vari parunhare kuPennsylvania neStudio 7 tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi muNewsday kanzuru yeguta reHarare yakazivisa nezvebhajeti yaro rinopfuura mamiriyoni mazana mashanu emadhora ekuAmerica US 500 million yekugadzirisa dambudziko remvura nezvimwe zviri kunetsa muguta sachigaro vekomiti inoona nezvemari dzekanzuru vaCosta Mande vakati hafu yemari iyi ichashandiswa mukugadzirisa zvemvura neutsanana muNewsday makare mune nyaya inoti bato riri kutonga rezanupf ravezve kushandisa sangano reForever Associates Zimbabwe kana kuti FAZ mukutsvaga rutsigiro pasarudzo dzemabi elections achaitwa musi wa9 zvita vakafanira kubata chigaro chemurongi wemabasa mubato roTriple C vaAmos Chibaya vari kuramba zvakabudiswa nemamwe mapepa nhau ekuti bato ravo riri kuronga kuita kongiresi yechimbi chimbi senzira yekubvisa mubato iri avo vanotyirwa kuti vangakanganisa utungamiri hwavanelson chamisa gurukota rinoona nezvema dzimai amai Monica Mtsvangwa nezuro vakashora kusaenzana pakati pevarume nevanhukadzi mune zvematongerwo enyika vachiti izvi zvinokanganisa utongi hwejekerere amai Mtsvangwa vari kushoravo mapato ezvematongerwo enyika vachiti haana kuparisa dzimai nikana yekupukudzavo musarudzo zvichangopfuura Iko zvino yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Handiona nhasi zvazobuda pachena manje vanhu vaya buda kuti vaonekwa zvainzi esisi zvainotaura nezvemugodzi masuru vanozoonekwa vaakudzana vaudza KFC nhasi hevo vana vakaadhapta nemugadzoro hevo vazikanwa ngavachisungwa katoni vachisungwa vaite action toni action vanoshita vana vachinyepera action ngavaite vasunge vanapa masiya ayo ari kuadhapta vana ayo abuda pachena nhasi ngavasungi kunzaiwe mukuru wavo wasokstation wezaterapi kuri hevo vanavo vamujere here tinzoni zvakamira sei muone kuti zanupiefu hurumende yechimbavha hurumende yemhondi inonyepera izvi zvainoziva neichinyepa yezvo vabuda pachena ngavachivasunga toni vaudzei vabvunzei komahwande vabvunzei mubvunzei wesokstation wezaterapi mubvunzei tinzoni zvakamira sei tonzwa kuti vamujere here vanavo
ini nyana zvidongotoro zvangu pamusoro pavamunangagwa kuti babava vai vasinganyari vasingaremekedzi kodzero dzevanhu mazanupf anonyanya kugona chii chavanogona vasina ava ndivo vega vasingaiti mhosva panyika panapa chii chavari kushungurudzira masapota acc vakadii kuvatonga mhosva vakapara mhosva dzacho tikunzwa kuti gwaturani mhosva ine 2 years back chii ichocho chinoitwa navamunangagwa vamunangagwa dai vari vamwe vanyara vava nenyadzi tokukumbira nyadzi pamusoro penyu purezidendi nyadzi ndodzatakutokuchemera iwo kuti dai dzakubatai masiyana nezvizvarwa zvezimbabwe
pa7 apo ndinoda hangu kuti ndiitaure nenyaya yekuadhapura kurikitwa vanhu haa kuti mubvunzi wezamuka kupedze nguva iye munangagwa pachakwede naari umwe aimbotaurawo nezvazvo chaasikambotauri nezvazvo chii vanhu havanoushinge ava vano mwoyo yakaomarara varume ava ka varume ava havanei nezveupenyu hwavamwe vanhu chavanoda chete chavo kuguta iko zvino unowo chavaa kusunga hemeriyetero veshuva yavo vaakuda kungotsvaga chete kuti zvinzi zimbabwe yakanaka apapa vamai ava vaya vanovakutadzo kukwikwidza vaya ava ava vaikwikwidza vari independence vaya kubva kutrip kumdc ava hatisi kuziva chavanorwa pamaadhapshen anoitwa kutriple c unonzwa vachitosaidhi rokuzano kana makapuhwe mari pamwe chete nahope yemuchimunhu idyai makanyarara
mamuka sei komuri yese yezimbabwe anokwasai ndi baba vamoyo neni ndinozere nokuchema nokutambudzika kukuru nechimiro chiri kuitwa munyika yedu ino yezimbabwe kuona kuti kune vanhu vari kungombunyikidzwa vakafira mberi vachibayiwa vamwe vachishayikwa zvachose iri nhau yakashata zvikuru mukati menyika kana muchinge mamira makadai tiri pasishoni yakaipa zvikuru ndikana kuchingomuka vanhu vanonzi havazikwani mapurisa asingavatsvagi vasingazoti ndivanani zviri nyore kuti mangwana kumukewo rimwe boka richamukirawo rumwe rudzi zvatiri kuona rimwe boka riri kumukewo rumwe rudzi zvinhu zvakafanira zvichingozonyarawa hazvina kunaka kuti vanhu vazopepuka mvura vazopepuka boko mvura yanaya paurawa minista kana paurawa mp kana paurawa evhaisi kana purezidendi chaivo nokuti maitiro akadai maitiro akaipa zvikuru muri kuberekwa hondo mukati venyika zvishoma nishoma
uyo anonzi munangagwa uyoka akaita munyama anogona kunyura neicc ichi yaakubuda ichi yaakumutsvaga iyi nhau yaendeswa nahilema kuicc iyi rememba kuti munangagwa ane nyaya dzegukura hundi rememba kuti ane nyaya dza2008 rememba ane nyaya dza2018 rememba muzimbabwe iko zvinozvi masiya iwo ari kuoneka achitomuka tomuka nepfuti apa vairamba kuti havasivo vari kuuraya vanhu asi apa musiya iwoyo yakatozikanwa katsande uyu nyika jese uyu so zvese izvozvo zviri kuzikanwa ende zvaapachena manje kuti zanupf haina kuhwina maerection yakabirira maerection saka zvese zviri kuzikanwa wanzi adhonzerwa kuicc nyaya zhinji dzamunangagwa dzichabuda unobhadhara munhu 2 billion nyika haina mazvipatara zvakafa zvikoro zvakafa uye iwewe chai chaiye nyika ine zvikwereti kuworld bank kuafrican bank so saka baba avo vakata munyama baba avo kavo Awo baba anonzi idi awo kama. Wacha kapati garo. Vasina mfaro. Mugadaka bani mfaro zishoma. Asi awa baba awa. Kango makakanya kuri ya kauda uputika. Ande ida tenda. Baba chino kurezi.
Ido zange zili pfungwa zivangu vachereri zisinei ne Studio 7. Isu atina kupata karere kera. Tumirai mazwenyu pa WhatsApp number zinoti +1 202 465 0318 muchiti udza zvamunofunga pane zviri kuitika. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Panoratidza sekuti munharaunda yeSahel mave nekudzokera sure mune zveutongo hwejekerere kusanganisa kukuduburwa kwehurumende munyika dzeMali, Guinea, Burkina Faso neNiger. Mutevedzeri wegurukota reAmerica rezvekudyidzana nedzimwe nyika vanoona nenyaya dzemuAfrica, Amai Molife, vakaudza paramende yeAmerica kuti pane zvinhu zvinokonzera kusagadzikana mune zvematongero enyika munharaunda yeSahel, vachiti chinhu chikuru chinokonzera izvi ihurumende dzakaita zvinyekenyeke, vachiti nyika dzose dzakakudubura hurumende dzakambozviita munguva dzapfuura. Amai Feva noti hurumende zhinji munyika idzi dzakanga dzichiita zveuori, dzichitadza kuwanisa vanhu zvavanofanirwa kuwana, dzichishaya hanya neutongo hwejekerere, vachizviwedzera makore ekutonga kana nguva yavo yokubva pachigaro yapera, pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Kumbunyikidza nekushungurudza vanhu kunoitwa neIslamic State pamwe nebazi reAl-Qaeda rinozivikanwa nerekuti Jnim, pamwe nezvikwata zvematsotsi akapakata zvombo zvakavhiringa hurumende nevanhu munharaunda iyi. Vanoti vakuru vemauto anotonga anotendeka zvaanoti kutadza kweutongi hwejekerere sechikonzero chavo chekutora masimba ekutonga, vachiti chokwadi ndechekuti utongi hwemauto hakubetseri upenyu hwevanhu. Amai Fee vanoti utongi hwemauto hunokonzera hurombo muvanhu uye hunosiya vanhu vasina kuchengeteka, vachiti uwandu hwevanhu vanofa mumhirizhonga dzezvematongero enyika hwakakwira nezvikamu zana nemakumi mashanu kubva muzana 150% muMali uye nezvikamu makumi manomwe nezvinomwe kubva muzana kana kuti 77% muBurkina Faso mugore ra2022. Vanoti zvakare mirishonga yakanangana neveruzhinji muMali yakawedzera nezvikamu makumi matatu nezvisere kubva muzana 38% gore rino, uye zvizhinji zvichikonzerwa nemauto eMali pamwe neVagner Group. Ukuwo mirishonga muNiger yakakwira nezvikamu makumi mana nezviviri kubva muzana 42% mwedzi wakatevera kukuduburwa kwehurumende. Amai Fee vanoti America iri kushandira kuti nyika idzi dzidzokere kuutongo hwejekerere, vachiti muNiger America iri kushanda nesangano reECOWAS, vachiti sangano reAfrican Union nemamwe makomishini munharaunda iyi madzisawira mukudzosa utongo hwejekerere munyika idzi, vachitizve gurukota reAmerica rinoona nezvekuzvidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vakasangana nemakurukota enyika dzeECOWAS anoona nezvekuzvidzana nedzimwe nyika kukurukura pamusoro penzira yokutanga zvakare kubetsera nyika dzinotora matanho ekudzokera kuutongo hwejekerere. Vanoti America iri kubetsera vanhu veNigeria mune zveutano nechikafu, vachiti nyika dzemuSahel dzinokosha muukama hweAmerica neAfrica. Mashoko awa anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Muzinda weAmerica muHarare unoti uri kushishikana zvikuru pamusoro pevanhu vemapata anopikisa vari kuramba vachibvutwa nekurohwa. SADC ichaita musangano wayo mukuru muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Imwe nyanzvi mune zvekutapa nhau inokurudzira vatori venhau muZimbabwe kuti varambe vakasimba mukuita basa ravo. tashika kumagumo chirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvimwe dzimwe nhau ndiri muWashington DC ndini Tanonoka Wande ndichikusiyai muna Nkomo nenhau dzeEastern Bele.